Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC yakasungwa kubudiriro inonzi yabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri muJerry. Hurumende yakabatana neUnited Nations nedzimwe nyika yoparura homwe yemari yekubatsira munyaya dzezveutano. America yokurudzira China kuti ikanganwire Zambia zvikwereti zvoyotadza kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC iri pakati penhengo 26 dzakasungwa kubudiriro svondo rapera inonzi yabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri muJerry kwayakachengeterwa nevamwe. Izvi zvabuda mudare pange pachikwikwidzwa nyaya yekuti nhengo idzi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa zvizere.
Magwete nhengo dzeCCC dzakasungwa kubudiriro idzo dzinosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya audza dare kuti mumwe wevasungwa ava abatwa nechirwere cheCOVID-19 ari kuJerry zvaita kuti atadze kuuya kudare nhasi. Magweta aya ati kuchengeta vasungwa ava muJerry kwenguva yakareba kunovaisa munjodzi yekubatira zvirwere kuJerry sezvo vamwe vavo vari vanhu vabvezera vane mukana mukuru wekutapurirwa zvirwere. Mumwe wavasungwa ava ane makore 72. Rimwe remagweta evasungwa ava vaWilbert Mandinde vati vari kushungurudzika zvakanyanya nenyaya iyi.
Nemusi wechishanu akanzi abata COVID nokudaro ava kugara ari pake ega kwemazuva 10 ozotestwa zvakare. Mukati menguva iyoyo anenge asingauye kudare. Isu tichaenderera hedu mberi nechikumbiro chatiri kuita pamberi pedare chekuti vese vasungwa vabvumirwe kubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vagotongwa vachibva kumba.
Magweta aya akumbirawo dare kuti vasungwa vechikadzi vatakurwe pavo vega sezvo vanyunyuta kuti vari kubatwa batwa zvisingabvumidzwe pamutemo nevasungwa vechirume pavanobviswa kuJerry vachiunzwa kudare pamwe nekudzokera kuJerry.
Pavari kutakurwa kubva kuno kudare vachidzokera kuchikurubhi vari kufambiswa murori imwe chete nevasungwa vechirume. Vasiri ava varume vavakasungwa navo asi vamwewo varume vane mhosva dzavo dzavakasungirwa kwari. Mukufamba ikoko vari kuti mune mukubatwa batwa kwavari kuisa kusina kukodzera munhengo dzakasiyana siyana. Nokudaro vakumbira kuti kana zvichikwanisika vangatakurwe vega here kana kuti pangatsvagwe kuti pangaitwe sei kuti vachengetedzeke chimiro vachengetedzeke vasabatwe batwe panguva yakadaro iyoyo.
Mutongi wedare muzvare yeukai dzuda vatura mutongo wekuti mufakazi wehurumende wechipiri vaIgnatius Magejo vano vemumwe wemapurisa akasunga vasungwa ava vabvumidzwe kupa umbowo hwavo mudare mushure mekunge magweta evasungwa ava apikisa kuti vape huchapupu vachiti vaive mudare kubva pakatanga kunzwikwa nyaya iyi. Magweta evasungwa anotiwo anga asina kupiwawo afidavit remufakazi uyu. Vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava Inspector Magejo vabvuma kuti vaive mudare nguva zhinji yainzwikwa nyaya iyi. vamagejo vati vasungwa vese vakasungwa vari pamba pavamachingauta vari mukati mechivanze. Asi mashoko aya anopesana nemufakazi wekutanga vaGeorge Garauzive avo vaudza dare kuti vamwe vevasungwa ava vakasungwa vari mumugwagwa unopfuura nepamba pavamachingauta. Vamagejo vati vamachingauta vakatiza pakasungwa vamwe vavo kubudiriro asi vasiya vanhu vanga vari mudare vachikoka mbabvu nekuseka mushure mekuudza dare kuti havana kuona vamachingauta pavakasunga vaAmos Chibaya nevamwe vavo kubudiriro. Vabvumawo kuti vasungwa ava vanga vasingaite zvemhirizhonga uye varamba mashoko ekuti vasungwa vakaramba kuti vabhadhariswe faindi. Vanhu vanga vari mudare vakatyamadzwawo nemashoko avamagejo ekuti vasungwa ava havana kuvhiringidza mapurisa kuvasunga asi mapepa ekuvapomera mhosva avaverengeswa achiti vasungwa ava vakavhiringidza mapurisa kuvasunga pavakazosungwa zvechisimba. Vachuchisi venyaya iyi vaudza dare kuti vasungwa ava vanogona kusamirira kutongwa pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi kana vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo. Asi magweta evasungwa apikisa izvi achiti munhu wese ane kodzero dzekupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pasi pebumbiro remitemo yenyika. Vamandinde vati vachapedzisa kupa zvikonzero zvavo mangwana.
Hurumende ataura izvo zvavanoti ndizvo zvingaite kuti ava vasabvumirwe kubvisa mari yechibatiso, asi isu tiri kuburisa panguva ino iyi kuti hapana zvikonzero zvakajeka, nekuti bumbiro redu rinoti pachirungu anofanira kunge ari macompelling reasons, zvikonzero zvine udzamu zvinoita kuti vanhu vanyimwe kumukana wokubvisa mari yechibatiso. Tichapedzesa kutaura radare nyaya iyi mangwana, nekuti pane zvikonzero zvitatu chete zvinosanganisa chekuti vanotya kuti vanogona kutiza kana kuti vachanotaura nevafakazi nechimwe chachitatu chandakanganwa panguva ino.
Vasungwa ava vakasungwa musi wa14 ndira pamba pavamachingauta pavanonzi vaiita musangano webato ravo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwe kukumbira mvumo kumapurisa kana vachiita musangano wemakomiti ebato ravo usiri musangano weveruzhinji. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare raMajor Street amai Vongai Muchuchuti Guriro vati mumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala vadzoke kudare mangwana pakatarisirwa kuti nyaya yavo ienderere mberi nekutongwa mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Runganga kuti vape huchapupu. Varunganga vaburitsa vhidhiyo nemazwi akatapwa anonzi akataurwa navaSikala muna chikunguru 2020 vachinzi vaikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati nechinangwa chekupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rimwe remagweta avaSikala vaJeremiah Bhamu vati hurumende yavo yaisina kurongeka zvaita kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi.
Rekunzi muvhidhiyo ine audio ndomune mashoko ekupara mhosva akataurwa navaSikala, asi sekutsanangura kwananga ndiri kuita mufakazi anga aripo muzvara nhasi haana kunyatsoti gejye kana kusvika pamongo pemashoko acho aari kuti ndiwo akaparwa nawo mhosva. Ndosaka tiri kudzoka mangwana.
Kuratidzira kwemuna chikunguru 2020 kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume, uye kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekusungwa kwavaNgarivhume nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hurumende yakabatana nedzimwe nyika nemasangano eUnited Nations nasi yaparura imwe homwe yemari ichabatsira kubazi rezveutano. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Homwe iyi ichange ichizivikanwa nekuti Health Resilience Fund ichaona bazi rezveutano munyika richibetserwa neEuropean Union, Ireland, United Kingdom nesangano reGavi, The Vaccine Alliance. Vachitaura pavaparura homwe iyi, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uyewo vari gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vati kuburikidza nehomwe iyi bazi ravo richawana madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mapfumbamwe.
Ichataisa nhasi i90 miriyoni, asi yakagamurwa kuti gore rega rega tinenge tichiwana makwi matatu emamiriyoni.
Vachiwenga vati mari iyi pamwe nemari inobvawo kuhurumende ichabatsira mukuchengetedza utano hwemadzimai nekuchengetedza vana vadiki.
Ihomwe yavakaunganidza yakubatsirana nehomwe yakatakaisa sehurumende tobatanidza zvese kuti tione kuti vana vanokura sei, vana mai vanochengetedzeka sei. Nefunga pamanga muchitenderera apa maona kuti hakungova chetendedzi kungochengeta, asi vana mai vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzemazamu, vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzechibereko. Izvozvo gomarara iri rinopiswa sei, tiri kutaura kenza, rinopiswa sei, rinorapiwa sei risati rasvika pakuparadza munhu. Saka chirongwa ichataisa ichi ndechekuunza mishonga yacho neequipment yacho.
Vaenderera mberi vachiti hurumende ichaona kuti mari iya yapiwa iyi yashanda sezvinotarisirwa, uye senyika vanotenda zvikuru kuramba vachibatsirwa munyaya dzezveutano. Vachiwenga vatiwo mari iyi ichavabatsirawo kuzadzisa chirongwa chehurumende chekusimudzira utano cheNational Health Strategy, icho chakatanga muna 2021 chichitarisirwa kupera muna 2025, icho vati chine chinangwa chekuona kuti munhu wese awana utano, uyewo kuona kuti mari inopiwa bazi rezveutano yawedzerwa kuti ikwanise kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu zvemari yese yebudget sezvinotarisirwa nechibvumirano cha2001 cheAbuja Declaration. Kubva zvayaisa runyoro rwayo pachibvumirano ichi, Zimbabwe haisati yambozadzikisa chibvumirano ichi. Mumiririri weEuropean Union muZimbabwe, vaJobs von Kachman, vataurawo pachiitiko ichi, vati zvakakosha kuti hurumende isvike pakukwanisa kuzvwanira mari yekusimudzira utano munyika pasina mari inobva kunze.
The mantra of His Excellency President Mnangagwa says,
sezvinogautaurwa nemutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo, zvakakosha kuti hurumende iwedzere mari kune zveutano kuti munhu wese awane kodzero yeutano, uye hakuna munhu kana nzvimbo inosaririra.
Vatiwo utano hwakanaka inofanirwa kuva kodzero yemunhu wese. Mumiririri weIreland amai Finola Gilson vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe itsvakewo nzira dzekuona kuti vashandi vezveutano havarambi vachibuda munyika. Homwe iyi inouyawo mushure mekuperawo kwemari yehomwe yeHealth Development Fund yaive yemamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti $350,000 yakashanda kubva muna 2016 kusvika muna 2022. Mari iyi yainge iri yekudzikisa uwandu hwemadzimai anofa akazvitakura, ndufu dzevana vari pasi pemakore mashanu, kuongororwa kwechirwere chegomarara, kuona kuti vana vawana zvekudya zvine utano kuti vakure zvakanaka, kurapwa kwechirwere cheobstetric fistula, kubatsira madzimai anenge asangana nekushungurudzwa kuti vawanise kuzvimiririra kurwisa COVID-19 nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe matunhu munyika ari kunaya mvura zvakanaka, asi vamwe varimi mumaruwa edunhu remasvingo vari kuchema chema kuti mvura yarambira mudenga, izvo zvoita kuti zvirimwa zvavo zvitange kutsva. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, varimi vakawanda mumaruwa enzvimbo dzakaita sekwaChivi, Zaka, Mwenezi, Chiredzi neGutu vanoti zvirimwa zvave zvave kusava nezuva. Mumwe murimi vaJemetias Kusakara vekwanerupiri kwaGutu vanoti mvura ikasanaya mazuva mashoma anotevera vanenge vatarisana nenzara.
Patotishatira kana ikasangonaya vhiki inoi, cherekazouya gore racho rinenge ratodzikira zvachose. Tinotorya kuti tichaita zvegore rapera zvokuita zharafu, notikapamwa futi zvinenge zvatishatira. Mbeu dzaipa takutonoona mumunda zuva rovira kotonhorera, masikati zvinenge zvakatirakata zvose.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe murimi vaJohanis Chihwani vemumaruwa ekunemamwa kumasvingo West vanoti kushayikwa kwemvura kwave kuvashayisa hope.
Kuna kune mawa kumvura ya ramba, ichadi kuna ya mbeo zacho za tumbuka, papa ya rambina hapa ndo bashata, izi shara kurena pera yanga inezu, tabaya wanokumaya nishipepa. Tupona umu anishipepa, chake che ufu, tuto manjina na nishu, ndiloti udatuane kukurarama. Sino tata?
Mvura mdunure masingo, ya kambuna ya zakanaka mwezi wambu zina zita, aseka baenda, sekuti mwezi uno, kusimbo sinja zina kuwa na mvura ya kawanda. Kunzimbo tigera sechirezi ne mwenezi, vagari veko vanoti, mbeu zeshibage za wakuta, asi zvakaita semapfunde nemhunga, shiri nani. Amai netsai madamombe, nekumanda mawe kwa chivi vanoti, kusanaya zvakanaka kwemvura makore mavira akatevedzana, kuchapa kuti vanonge soso nemuromo.
Mvura yakasanaya kwendo gunoti nofana yoshara, gore rapera haina kunayazve, handoziwi kuti usukuru hwaunenge huita sei. Nokuti tikaita shara kuti kuti Maria inotumigwa takutoti titsvage sadza kana izvo kuchikora zvingamboindi neshara iyoyo nokuti hapana kana chokubata tinoshaya kuti tingatangira kupi namwari tinongochemera kuti dai matenga atizarukira.
Mukuru webasa mbazi rezvekuri mamudunure masvingo vakalisto masiwa vati varimi havafanire kurohwa nehana zvakanyanya sezvo makao kurima uchiri pakati.
Saka ndiri kufunga kuti vangavagadzikani vasarohwa nehana. But generally, the situation across the province, yakamira yakati mvura atisikuwana rainfall activity, say atikuwana kuma yatukuona kuma mwa provinces, na mama national and provinces, much east, much west, much central, ne part of Manica and kurikuita some rainfall activity.
Vamasiwa vati muongororo ya vari kuita nebazi ravo munzimbo zhinji mbeu dzave kuta asi mvura inogona kudzoka zvikaita nani.
Tine kumwe kwatinoona kuti mvura haisi kunaya yane nguva mbeu dzakuratidza kuti dzakuda mvura. Zvikuru sei mbeu dzakaita sechibage tinoona sekuti vakarima mbeu dzinenge mapfunde mbeu dzatoti matraditional grains dziri dzichakasvingirira dzichakanaka dzinogona kuita zvakanaka parizvino.
Vakurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvinoita mumvura shoma zvakaita semhunga, rukwedza nemapfunde sezvo chibage chiricho chiri kutanga kutsva mudunhu iri. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika riri kubudisa mashoko ekuti mamwe matunhu akaita semasholand east newest nedzimwe nzvimbo dzakaita sekuHarare kuri kunaya mvura yakawanda asi masvingo nemamwe matunhu ekumatebleland kwakaoma. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatironzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Gurukota rinoona nezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen, vari kushanya kuZambia nhasi mushure mekushanyira Senegal vachitarisirwawo kuenda kuSouth Africa. Amai Yellen vanoti vari kuda kukurudzira kudyidzana kweAmerica neAfrica vachishora China kuti yave kuomesera nyika dzemuAfrica nezvikwereti zvodzotadza kubhadhara uye zvisina kunyatsojeka. Vativo vakataura negurukota rezveupfumi reChina kuSwitzerland mavhiki adarika kuti dambudziko rechikwereti cheZambia rigadziriswe. Muna 2020, Zambia ndiyo yakave nyika yemuAfrica yekutanga kutadza kubhadhara chikwereti kunze kubva zvatanga COVID-19 kupararira muna 2019. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Kushanya kweAmerica kwavakuru vakuru vakaita sana maiyene navamwe vanotienda kuAfrica kakosha chaizvo nokuti tinoziva kuti ukama kweAmerica neAfrica wakabvira makare kare. Dekare tinonyatsoziva isu kuti kana America ichinge ichienda kuAfrica havangoendi vakabata mavoko, zvakaita sana China vanenge vatotaura ndo mainyeneni varikuinda nezvibvumirano zvakanga zvataurwa na Biden uno kuAmerica pakaunzwa vatungamiri venyika dzaAfrica kuti Afrika itapiwa mari inodarika 13.5 billion saka vainda vaine zvirongwa zvemari izvo kuti taakutitutsira zviya zvatakataura uno kuWashington kwatakamudaidzai taakuuya nezvirongwa zvacho tichizotaurirana kuti tobatsirana papi imiwo muAfrica muchikuudzawo kuti apa ndopatoda kutibatsirana isiwo tichikuudzaiwo maonero edu okuti tingada kuti tikubatsirei papi tichibatsirikanavo zvakadini saka kuumba ukama kuumba upfumi hwomuAfrica pamwe chete nokugadzirisa matambudziko womuAfrica akawanda anobvira inoishara iri kuitika rokuda kwokusanaya kwokunze kushayikwa kwamabasa nezvimwe zvakawandawanda zvavanoenda nazvo zvavanenge vakataurirana vuno vachinosudzira kuti ndizvo pano
mungaonawo Zimbabwe ichizowanawo cheruviri here kubva mukushanya uku tichiona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa kumusangano wakaitwa kuno kuAmerica kunyange hazvo gurukota rinoona nezvekudyidzana kwekunze kwenyika vaFrederick Shava vakange varipo
Zimbabwe inogona kuwana zvainowana asi ichizowana nokure kure nokuti tikavona isu zhira yamaielen vatanga nokuna president weAfrica Union kuSenegal kuna vasau saka zvinotoreva izvo kuti zvirongwa zvavari kufambira kuAfrica handi zveSenegal neSouth Africa neZambia chete aiwa ndezveAfrica yose nokuti kana kukange kuita nhamo mune imwe nyika yemuAfrica zvinobva zvazofambira kune dzimwe nyika dzemuAfrica zvekare saka inogona kuwana zvimwe zvainowana sokunge kudaidzwa kwakakwaitwawo foreign minister munoku paka pasina kuzenge padaidzwa president Mnangagwa inoteruva kuti vakava vatodanwa paine zvavanenge vadanirwa saka zvirongwa zveamerica nokunaka kwazvo kwatinoziva isu hazviwanzi zvasarudza chero nyika iri pamasanctions inenge ine zvainowana tinonziwa isine nguva kuti US embassy muzimbabwe umo yapa zvakati nezvakati nezvakati kuzimbabwe saka zimbabwe inge zvaitawa navo zvinoenderana nesaizi yayo
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7 Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeBurkina Faso inoti yabuda nechisungo chekuti mauto eFrance ari kuibatsira kurwisa vakaipandukira nevanopfurikidza mwero vabude munyika iyi. Burkina Faso inoti yave kuda kuzvidzivirira yoga. Mumwe murume ane makore makumi manomwe nemaviri 72 Hu Kantran ange achipomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu gumi nekukuvadza vamwe gumi muCalifornia muAmerica nemusi wemugovera akazvipfuura nepfuti akafa nezuro mushure mekunge mapurisa akomberedza motokari yake. Imwe nyanzvi inoita basa rekubvisa nyoka mudzimba kana munharaunda vachawatama marimo vanoti vanhu vanofanira kungwarira kurumwa nenyoka sezvo kuine zvipatara zvishoma munyika zvine mushonga wekurapa uturu hwenyoka. Mavhiki maviri adarika mumwe mwana wechikoro ane makore gumi nemanomwe Melody Chiputa akarumwa nerovambira paRushinga High School akafa mushe memaminetsi makumi matatu chete ari munzira kuenda kuchipatara. Ngatinzwei nyaya ina ropafadzo mapimidze.
Vamarimo vanova mumwe wevanhu guvi nevaviri chete vanokwanisa kubvisa nyoka munharaunda zviri pamutemo vanoti zviri nyore kurapa anenge arumwa nenyoka kana zvichizivikanwa kuti ndeye mhando ipi asi vakati nyika inoda nyanzvi nemishonga yekurapa vanenge varumwa nechimbi chimbi
vanhu vari kubelieva kuti no kana munhu arumwa nenyoka anofanira kusungwa right kusunga yes but you must know kuti muna ari kusunga for what purpose Nyoka ya muruma uriziva here, right? That's the most important thing. Masungire acho unoaziva here. Another important thing, right? If you are not sure, do not do it, right? And then kana nyoka ya ruma munhu pane ndoka chinzwa kuti munofanira kupara mazino. No such thing. Ashibatire musapare mazino. Musa cheke parumwa mukweva ropa racho. Do not do that. Take the person to a reputable hospital. Do not waste time because snake bites is a game of time.
Vatiwo Zimbabwe inokwanisa kudzidza kubva kuSouth Africa iyo ine nyanzvi dzinozivikanwa pasi rose kurapa nekugadzira mishonga yekurapa huturu hwenyoka. Vamarimo vaendera mberi vachiti kashoma kunzwa munhu anorumwa nenyoka nerovambira kana kuti black mamba muguta reHarare achibva afa nekuti pane zvipatara zvinorapa huturu uhu.
If I am talking about someone arumwa neblack mamba ari ku Mazoe. By the time ashika ku hospital kana ku avenues or wherever. By the time ashika ku hospital, munhe anenge ato in such a bad state. It causes actually progressive weakness syndrome where you got the person uri kufamba naye mu road. Unotanga kuona ma signs, ma symptoms. Unotanga kuona achibuda rute rakawanda mukanwa. Ozoona akutadza ku control ma eyelids ake. Ma eyelids anenge achidonha achitadza ku control. Wega unotona kuti anachakwanisa control ma eyelids. Speech inenge iri slurred, inenge ya slow kungebana kadhakwa. What we are not worried about all these symptoms. The symptoms that we are worried about is the inability for that person to breathe ariyeka, unassisted. So when someone is bitten by a snake like that, like a black mamba cobra, most people ask me, where do we get antivenom? Where do we get antivenom? But I always tell people, do not waste time looking for antivenom. Get that person to a hospital in a ventilator.
Vatiwo kusatakurwa kwemarara kwave kupa kuti nyoka dziwande muHarare nemamwe maguta sezvo anenge achitevera makonzo. Vatiwo kuwanda kwemvura isiri kuyerera kuri kuunzawo matafi anodyiwa nenyoka zvowedzera dambudziko iri. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vatsinhirawo vachiti vagari vemumadhorobha vanofanira kuchenesa nzvimbo vanogara zvikuru kucheka huswa munharaunda dzavo. Dr. Vere vatiwo mushonga wekurapa vanenge varumwa nenyoka dzine huturu huri kunetsa kuwana muzvipatara zvehurumende.
Iko zvinezvi mumaclinics edu we don't have anything chinonzi antivenom. Antivenom is usually administered to my central hospital.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrica Snake Bite Institute yakaratidza kuti pamhando yenyoka makumi masere neimwe chete kana kuti 81 dzinowanikwa munyika. Panowanikwawo nyoka dzine huturu hunouraya dzinosvika makumi mana nemasere kana kuti 48. Dzimwe dzinouraya dzinosanganisira rovambira iyo ine mukano wamakasviba serasha, mungu, makure, chiva nebvumbi kana kuti gabon viper. Sangano reAfrica Snake Bite Institute rinoti chiva ndiyo nyoka inokonzera kuparara kweupenyu hwevanhu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanorumwa nenyoka iyi pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitsi.
Muri Zimbabwe nhasi iri kurangarira muimbi uye gamba renyika Mushakabvu Oliver Mutukudzi akashaya musi wa23 ndira 2019. Tuku ainge ari munyarikani weUNICEF muSadak, akaberekwa musi wa22 Gunyana 1952, akatsikisa nziyo dzakawanda dzinosanganisira Wasakara, Todii, Ndima, Ndapedza, Shanda nedzimwe. Nako kambo tapindwa nei kubva kuna Mushakabvu Oliver Mutukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Vamwe vachiti hazvibatsire kudziita, vanopikisa vakasungwa mbira dzakondo vachirambidzwa kutsvaga rutsigiro uye kusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu na 6 mangwanani mangwana. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyamina Praxedis Jeremiah PJ munaudze isindebele.